Vachitaura pagungano rekuziya mhemberero dzemangwana arange rakarongwa nemisa Zimbabwe, nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvekubudiswa kwemashoko vashakespeare hamauswa vetriple c vanomirira Warren Park vati paramende nehurumende vakavandudza mitemo yekutapwa kwenhau.
Vakaitawo mareforms anoti mamedia reforms akaita kuti kuite nhatsurudzwa nemitemo yakanga iripo yakanga ichidzvanyirira vatapi nevashambadzi venhau.
Izvi zvatsinhirwa nemukuru weZimbabwe Media Commission Godwin Piri.
Kubviswa kwakaitwa mutemo weaipa uyo waiwanikwa uchisunga majournalist kana achiita basa ravo kana vachinge vakanganisa wakabviswa, ende kubviswa ikoko kwakuita kuti majournalist edu akwanise kushanda akasununguka. Zvichiripo zvinhu zvichida kugadziriswa, asi tofunga kuti semedia commission utafamba chinhano chakati kurei, ende tichienderera mberi tichiona mabasa emajournalist achisununguka.
Asi vatori venhau vakaita Salaki Aaron anoshanda nekambani yebus Top TV ati vatori venhau vachiri kumbunyikidzwa.
Kusana nemachallenge akasi kuti pakaenda kunokabva kwa president EPF takadzingwa zvichinzoni pane client session kuti Bus Stop TV asudiwa pano. Tikatsvaga kuti reason chacha ndei, but hapana akatiudza kuti reason yaisudirwa panapa ndei chacha iyo.
Mukuru wesangano reGender and Media Connect Muzare Patience Zirima vatiwo kunyange madzimai akawanda ave kutorawo zvigaro zvepamusoro mukutorwa kwenhau, nyaya yekushungurudzwa kwavo ichiri kunetsa.
Tinoona zvinhu zvakaita seyatinoti muchirungu sexual harassment, yekuti madzimai anoshungurudzwa nevaanoshanda navo uye nevanhu kwavanenge vachindotora nhau vakasiyana-siyana, vanenge vakuda kuti yatidanane kuti uwane nhau, kana kuti vanenge vasingatongoonawo madzimai sevanhu vari kutoitawo basa ravo, vanenge vachida kuti mukadzi wese wavaona ngandidadane naye.
Izvi zvatsinhirwa nemutori wenhau wechidiki zvakare ari nhengo yeYoung Journalists Association of Zimbabwe Ruvimbo Muchenje.
Zvimwewo zvinogona kuitika ndezvekuti havasi vanhu chete vaunotora nhau kwavari, even vanhu vaunoshanda nhau vanogona kusakuona semunhu anokwanisa kuita basa because uri munhu wechidzimai uri wechidiki.
Vanoona nezvekushambadzwa kwezvirongwa musangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vaMalvin Mukudu vatiwo mamwe matambudziko ari kusangana nevatori venhau kudzingwa pazvirongwa zvemapato ezvematongerwo enyika kana hurumende nekuda kwekuti vanoshandira kambani ipi. Vahamauswa vatiwo kunyange hazvo pakave nekuvandudzwa, pane mimwe mitemo yakaita seCyber Crime and Protection Act yave kushandiswa kumbunyikidza vatori venhau. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vavimbisa kuti mapurisa achashanda zvakanaka nevatori venhau vachiti patove neurongwa hwePolice Media Action Plan.
Ndodamudzo ranga riripo panguva yese kuti taita kunge tisu tiri kushandira nyika. Mapurisa ari kushandira nyika, majournalist vatori venhau ari kushandira nyika. Sapafana kuenda kunzwisisana kuti ava vachiita basa ravo, ava vachiita basa ravo. Tikadaro zvinoita kuti pavanosangana pavanenge vachiita basa paground pasave nekupokana, pasave nekurwisana kana kutukana.
Mukuru weMisa Zimbabwe Dr. Tavani Moyo vakurudzira vatori venhau kuti vachengetedze nekutevedza mhiko yebasa ravo kana kuti ethics pachirungu. Izvi zvatsigirwa neimwe nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvekuburiswa kwemashoko vatendai Nyabani veZANU PF vachimirira rushinga muparamende. Gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati hurumende iri kuedzana pose painogona kuti vatori venhau vashande vakasununguka.
Kubvira pakapinda hurumende yeSecond Republic ichitungamirirwa naPresident E.D. Munangagwa, hurumende yeZimbabwe iri kushanda zvakanyanya kuti ivandutse nyaya dzekufambiswa kwemashoko nekusimudzira raramo yavatori venhau. Second Republic ine chishuwo chekuti munhu wese munyika akwanise kuwana nhau pese paari pasina kumbunyikidzwa.
Gore rapera sangano rinoongorora nyaya dzezvemashandiro evatori venhau reReporters Without Borders rakati Zimbabwe yainge iri pachidanho chezana nemakumi matatu nenomwe 137 panyika zana nemakumi mashanu nesere dzakaongororwa 158. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.